vateereri tinosangana zvakare mangwana naanhasi uri musi wechitatu chivabvu 25 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Nesu mchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chipo ndechekuti kana kune mari mbiri pakarezi mari, mari yacho yakasimba kana iri musika mutema black market inodhonza iyaisina kusimba yai.
Dhora remunyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuamerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika wereserve bank of zimbabwe foreign exchange auction.
Zvinoshamisa nekushungurudza pamwe chete nekuti uri kuona kuti vana havana hanzi vanga ari kuelementary school, saka vana vadiki vanenge vari between grade 1 up to 6.
Vana vadiki vechikoro vanourayiwa pachikoro chevana cherob elementary school mudunhu retexas muno muamerica. Rimwe sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union rinonyora magwaro maviri enyunyuto kuhealth services board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe. Kukundikana kwazvo vanozokanda mapadza pasi. Zimbabwe nhasi iri kubatana nedzimwe nyika muafrica pakucherechedza zuva reafrica day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe vakaurayiwa nezuro pane chimwe chikoro muUvalde mudunhu reTexas muno muamerica mushure mekupfurwa nepfuti. Seneta vedunhu reTexas vaRoland Gutierrez pamwe nemapurisa vakaudza vatori venhau kuti vana gumi nevasere pamwe nevakuru vatatu vakaurayiwa pachikoro chevana vadiki cherob elementary school. Vachitaurawo vari kumuzinda weWhite House mushure mechiitiko ichi, mutungamiri weamerica vajoe Biden vashora zvikuru vanorwira kuti pasave nemutemo unorambidza kutengeswa kwezvombo pese pese. Vakakurudzira kuti patorwe matanho nekukasika ekumisa kuwanikwa kwezvombo nyore nyore uku. VaBiden vati vaneta nekungoona vanhu vachiurayiwa pasina zviri kuitwa kumisa kutengeswa kwezvombo. Vari kutarisirwawo kukurudzira dare reCongress kuti ritore matanho anodzivirira kuti futi dzipinde mumigwagwa nyore nyore. Kuurayiwa kwevana vechikoro uku kuri kuuya panguva iyo vamwe vanhu gumi vakaurayiwa kuBuffalo kuNew York mushure mekupfurwa svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuTexas vaNigel Gombakomba vanoti chinhu chinorwadza zvikuru kuti vana vadiki vakadaro vanourayiwa nemutoo wakadaro, vachiti panofanirwa kutorwa matanho akasimba anorambidza kuwanikwa kwepfuti nyore.
Zvinoshamisa nekushungurudza pamwe chete nekuti uri kuona kuti vana havana hanzi vanga ari kuelementary school, saka vana vadiki vanenge vari between grade 1 up to 6. But ukaona zviri kuitika pamusara pekuti vakupfurwa vachiurayiwa hazvibva hazvo nekutanga zvichiitika munzvimbo ineTexas, but unotoona kuti zvikuramba zvichiwedzera and you tend to wonder kuti une vana uchakudza vana sei munzvimbo yakadaro yekuti vangomhanya achitora futi nekuparadza upenyu hwevanhu.
Chii chamunofunga kuti chingadai chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichiitika mudunhu menyu?
Mukatondera kuti inenge gore rapfuura, vanhu makore maviri apfuura, gavhena wekunoko Greg Abbott akaunza mutero wekuti munhu anogona kufamba nepfuti asina kana license. Saka mukaona situation yadaro kuti munhu anogona kungofamba nepfuti easily access izvinongopromota zvinhu zvakadai zviitike, nekuti chero munhu ane pfungwa dzisati dzanyatsobatana kana kuti ane pfungwa zviri kunetsekana nemamental issues akakwanisa kuona pfuti, hapana zvaunogona kuita. Akapinda musikoro, akapinda mashopu, akapinda kuchechi, nekuti anenge ari munhu akakanganisa kudhara. The next thing zvichangoitika kuita upenyu hunenge hwakuparadzwa kudaro. Saka chandinonyanyoona hangu ndechekuti imo mudunhu munome Texas vakanyanyoregerera kuti mitemo yepfuti isambove yakasungisisa, vanhu vanongotora pfuti chero pavaiwana pasina kunyanya kupfunzwa kupfunzwa zvakawanda.
Tinoona kuti mukomana apfuura vana uyu munhu ane makore gumi nemasere 18 ekuberekwa.
Yendo zvanda asimbotaura zviya kuti pakaiswa mutemo kwakuti chero munhu anokwanisa kuwana pfuti. Ende kazhinji kuno mwana ane makore awo 18 anotoonekwa semunhu akura. Even achiri kuchikora anenge akutoonekwa semurume mukuru. But chinonetsa manje ndechekuti kazhinji kacho ukatarisa vanhu ivavo vanenge vaine zviri kuvanetsa wedha mupfungwa o mumhuri o mune vanhu vanovakidzana navo vanodzidza navo. Saka pavanenge vazotsamwa nekuti vanenge vane iwo mamental health issues. Hapana chinovamisa nekuti pfuti dzinokwanisa kuwanika izi. Saka anobva angoita sei? Unongoita zvemupengo ouraya vanhu. Saka ipingi nyaya yemutemo inofanira kumbotariswa zvekare kuti hezvisi tisapinde mumatambudziko akadai.
Tinoona kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden ndemumwe wevanhu vari kuti dai mitemo yaomeswa yekuwanikwa kwepfuti. Munotiwo nedanho ravo iroro?
Iya, zvinhu zvinokurudzirwa chaizvo. Sekutaura wanachita kuti ukaona kuti munhu anokwanisa kuona pfuti zvinyore nyore izvozvo zvinotokurudzira kuti anything can happen nekuti hapana kamitemo inosungirira munhu kuti aiwa iwo kana une zera rakati kana kuti kana une rekodhi yakadai haukwanisi kupiwa pfuti. So I think zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kufamba negwara rakanaka kuti at least vachitanga kuisa mitemo inokwanisa kumboti tidzore access yevanhu vari kuita pfuti. I think he is step in the right direction.
Chizvarwa cheZimbabwe vaNigel Gombakomba vari parunhare kuRound Rock kuAustin mudunhu reTexas muno muAmerica neStudio 7. Munyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction. Nezuro dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe emunyika kana kuti 1 US dollar is equal to 290 Zimbabwe dollars. Zvondorapera dhora rekuAmerica raitengwa nemazana maviri nemakumi mashanu nemasere emadhora emunyika kana kuti 1 US dollar is equal to 258 Zimbabwe dollars. Hatina kukwanisa kubata gavhuna veRBZ vaJohn Mangudya kuti tinzwe divi ravo. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuramba dhora remunyika roshaya simba uku kuchaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe zvakanyanya sezvo vezvitoro vachishandisa mutengo wemusika mutema wemari pakutara mitengo yavo. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti chave kuitika ndechekuti mitengo yemusika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe wave kutandanisana nemutengo wemusika mutema wemari izvo zvichaita kuti dhora remunyika risare risisina basa.
Chikumi chekuti kana kune mari mbiri pakaresari mari yacho yakasimba kana iri musika mutema mublack market inodhonda iya isina kusimba yaichipinda kumusoro nokuti demand yacho yemari yemusika emaauthorities vanenge vari under pressure kuti vasvitse mari yacho paibiriga. Asi vanenge vasingavitisvike ipapa vanenge vachingosadharara iri papa asi chavo charamba ichingopira chete.
Saka izvi zvinosiya papi musika mutema tichiona kuti vazhinji vanenge vachitarisa mari dzinotengeswa pamusika mutema.
Chinowanzoitika ndechekuti kana maReserve kana Central Bank ine mari yakawanda yekunze vanodzadza mari yacho yekunze mumaketi yoita kuzara sematomatisi mutengo wedzirira. Saka ivo chavanoita problem yavo ndeyekutambudzika vanoende kuti vada kuti pange pachimanija rete yekuokinayo kuti kuti zviite sekuti mari yakachipa ivo vasina mari yacho yekuzadza mumusika. Saka mari yacho yeZimbabwe dhora inoramba ichingodonha chete kusvikira vangoregera nokuti simba remusika market forces akasimba kudarika macontrol posts. Saka vari kungozvicherera makuva mari yacho ichaguma yacho isisina basa yemunomu.
Saka ringagadziriswa sei dambudziko iri vangwenyu?
Mangudya ari munhu anoteerera achikwanisa kuti ange achitsvaga mari yekunze yakawanda asi neingariyezvemaamuchidhavasi ane nzira mbiri chekutanga nechekuti angoregera kuita zvokuchinembekuita zvibatsiri control market. Asi kana ane mari yakawanda muReserve Bank ngaachizadza yekunze mari yesidhora mumusika ndokuti yari yemusika mutema yepakidziri. Asi hana munhu ane nharo anenge achingoti yeuchinhu yechi ndo chaiyo chaiyo kazvichaita kuti dhora redu ringe riri kumera kurasika.
Ko, pane vamwe vari kuti dai nyika yangodzokera mukushandiswa kwemari yekunze zvagadzirisa dambudziko munoti?
Ini ndofunga kuti kana yakata US dhora mitengo yedu inonetsa nokuti vanhu vezimbabwe vagara vasobhizinesi vezimbabwe vanhu vagara vane ukaro. Saka tik kushingira mare kuti zvatinogadzira muno mubawe hazvizotenge isusu ngatiite zvakatarwa nesipita zvokufokasa kumafundamentals kuti chii chirikuita kuti mari yedu inge isina kusimba todzika togarisa production muromo necapital replacement kuita kuti panogadzira zvemuno vange vakawanda hapana nyika tonga ingabudirira ichishandisa mari yekunze ngatigadzirise mafundamentals acho pane kutingoramba tokushandisa mari yekuamerica
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari Grace Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7 Rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union ranyora magwaro maviri enyunyuto kumushandirwi anova Health Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe zvikuru mihoro yavo uyewo kuti vakwidziridzwe kumabasa. Mutungamiri wesangano iri vaRobert Emmanuel Chiduku vanoti vatora danho iri nekuona kuti hurumende yakavhara mukana wekuita nhaurirano nevashandi pasi petripartite negotiating forum zvavanoti zvave kuita kuti hurumende ingoita zanondoga. Sangano iri rinoti rine nhengo dzinodarika zviuru zviviri. Studio 7 aina kukwanisa kubata Health Services Board kana ubazi rezveutano kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi, asi vachiduku vanoti vachapa vashandirwi masvondo maviri ekupindura kumagwaro avo enyunyuto avasvitsa vachiti kukundikana kwekugadziriswa kwenyunyuto dzavo vachazopa chiziviso chekuti vachazokanda mapadza pasi.
Isu tenge dzatiri kunyunyuta, saka tanyora magwaro maviri. Gwaro redu rokutanga rarichinda iro kuHealth Services Board, which is the employer yema Health Service employees ose. Tinenyaya dzatari chitsutsumwa nhatu pagwaro iroro. Nyaya yekutanga inyaya yemuhoro wedu, tiri kuda maUS dollars, nenyaya yekuti mari haichatokwani zvachose yatiri kutambira. Ndo chinhu chekutanga. Chinhu chechipiri yanga iri regrading yemaprimary care nurses. Akaiswa marong grades, vari kuwana mari shoma shoma kutodarika vanhu vari pamusoro pavari, atingati manesi 8. Saka tiri kuti basa reHealth Service Board kuita regrading nemapromotion procedures, vanofanira kuti vaise maprimary care nurses muraiti kachigonwa hore mari inokwana. Chinhu chechitatu chatati chinyunyuta inyaya yeclose of the negotiation space. Health Service Board yanga ichisangana nevamiririri vevashandi vezveutano through the bipartite negotiating forum, asi zvaitika ndezvokuti hurumende yakaclosa negotiating forum, government representatives havana kunge vachisangana nevamiririri vevashandi. Zvatinoona ziri fesa tokuda reopening of the negotiation space. Ndo gwaro rokutanga.
Ko gwaro repiri ramuri kuti manyorera kubazi rezveutano?
Gwaro rechipiri ranga richinda kwapermanent secretary Dr. J. Chimedza. Gwaro iri tari chitsutsumwa. Chinhu chokutanga inyaya yeupgrading yemaprimary care nurses anova certificate holders akatsvinwa nehurumende paita extraordinary nurses makore akapfuura kumasuresure ukowo. Hurumende ikati ichavaupgrade asi kusvikira nhasi haisati yavaupgrade. Tatotari ngavaupgrade. We see it as the return of the bottleneck system which is characteristic of the Smith regime, and we don't expect that in a post-colonial state. Saka ndo chinhu chatachitsutsumwa chechipiri. Tiri kuda kuti manesi akapedza kuita bonding yavo ngavapiwe madiploma avo kana vachiinda kunotsvaka mabasa kuzhevainde. Chechitatu chatachitsutsumwa inyaya yemapost-basic courses. Kamuna kata diploma rokutanga oramba achingopiwa madiploma. Isiri kutaura kuti those post-basic courses should be streamlined to post-basic degrees, kuitira kuti kana munhu anaanasthesia anoda oncology, anoda palliative care, anoda kuita anasthesia, ada kuita ICU, ada treat wifely, vaite zvese izvozvo at degree level. Manesisi edu ave magraduates ese, kuitira kuti vave nemukana wekuvacompetitive kunyika dzese.
Munotarisira kuwana mhinduro riini?
Tiri kutarisira kuona mhinduro yedu in the next 2 weeks. Inova nguva yakareba chaizvo chaizvo. Tofanira kunge tatoita mameetings neHealth Services Board, taita meeting napermanent secretary nenursing directorate, vakuru vose kunesi chidiscusa maissues atoda tigadziriswe. Kana maissues wayo achinge asina kugadziriswa, isu tichaenderera mberi nokupa notice or intention of incapacitation. Tozoona zvinenge zvichitevera zvinosanganisira kurangwa mabasa.
Mutungamiri sangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Emmanuel Chiduku vari parunhare neStudio 7 vari kuGweru. tarisa zvirimo nau. Naure News Zimbabwe.com rine musoro wenhau unoti mutungamiri webato rinopikisa rezapu vasi vangelizwe Nkomo vanove mwanakomana wegamba renyika uye vakamboye mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo vari kuda kuti baba wavo vapukunurwe kubva panoradzikwa magamba enyika paHeroes Acre. Bepa Naure News Day rine musoro wenhau unoti dare repamusorosoro reConstitutional Court rakapa mutongo nezuro wekuti zera rinobvumidzwa kuita zvepabonde zviri pamutemo rave makore gumi nemasere kubva pamakore gumi nematanhatu. Yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira mega zvamunofunga.
Koko koi pasti tsepe napo makadiko makadiko zenyu taura na Clemenzi vedwe ndiri pano zvamupa mupumaranga pa kumusha kwaita marengenya uko vana vongodzingwa sitinonzwa kurudzira government inoti ndai mutotaura nematicha maticha acho achatambiri kwagutuko. Zvikoro tinovakatega asi gavhumendi inongotiti takavaka vana vedu havasina rugaro nokudzidzapo. Zvakaoma munangarwa uraya nyika.
Pari seyapo pari seyapo pastudio 7 mune chana joga bresingi mukomana ngaapinde mukomana ngaapinde hake ngativhote ngativhote anhu amwari ngasapetuke kumasure ba ngasarashe mbereko ngekufirwa ngasarashire mbereko ngekufirwa ngativhote mani hwede musindo gore rinouya 23 ro ngaihambai techitovhota nare joni kweshe are nyika dzeshe nyika mukanza vaitivhote ndini bhoni kwakuzapingurai ngatienda hako.
Mamukasi vana mukoma jongwe kandimire nevamwe vose kustudio 7 inoda kungotaurira vanhu vezanupf avo vanotiwo nyika yakatorwa nehondo haina kutorwa nepeni zvinhu izvo zvinoda kuzvitanga 2023 kuvatadza kuti nyika inotorwa nepeni haitorwi nehondo. Hondo iyaya yakarwiwa nevanhu vaida rusununguko sezvatinodawo rusununguko rwatinoda gore rino rinotevera kuda kururwa nepeni. Munangagwa negavhumendi yapo ine corruption masiko corruption nenyakanyanyisa uye president Munangagwa tinotodemba mugabe waiva nani imi ndimi vutsi mubva kupedzisira 2023 tamisa movi.
Makadiko pastudio 7 apa ini ndinonzi Kruger ndiri muno mueastern cape musouth africa muchiti angapinde mukomana kumusha toenda kumuvhota toenda kunomuvhotera but problem manje tiwari ndinenyaya yemhirizhonga towadzima elections apo mayouthi ezano ane misindo ane misindo especially kunzvimbo dzadzaunyatsa kuziva kuti triple c yakabata nyaya yemusindo ndoita zvirengidza masupporters akawanda triple c asi hangu ndichikurudzira kuti hai kuvhota mukomana tiri kumuvhotera ende anopinda asi nyaya yemusindo manje ndonyaya yatiwaridhi nayo posisi anotoiziva igara ndeye musindo asi kudyiwa yagara iri kudodyiwa.
Ndinoti maswera sei ndinitikujoisi ndiri kuno kumarondera tinongoda kukurudzira vari kumaruzevha kuti vasatyiswe nevanhu vezanupfu. Munhu une kodzero yako yekuvhotera paunoda ende muballot box unenge uri wega ngavasachichidzirwe unongokwanisa kuvhotera munhu wavanoda ngavasavhundutsirwe ngavaende vanoita x papo pane mukomana ipapo ichidii kinosanchamisa.
Makadihenyu vana mukoma jonga akandiviri tinonzwa zvedu zvatinonzwawo zvedu nevakuru vedu vemunyika vanonzi vana baba vemisha avo vanenzi dr mavhaza avo zvavanga vachitaura kwavari ikokoko kwavakaenda nemutungamiri wenyika handifunge kunge vanotaura sababa vemusha kutaura vachituka handina shuwa kuti ndo zvinoita baba vemusha. Baba vemusha vatonge musha vachidaro. Ukaona baba vemusha vakungopenga vachingoti panenge pachitaurwa nyaya inenge ichitaurwa mune zvakanaka vanenge vachingopopota kuratidza kuti baba vanenge vakundikana zvavari kutaura hazviiti. Machina vakaunza munyika machenumu havabhadhari vashandi havatobhadhari zvachose Prazi iwo pawakayambuka vachienda kwavari kuko. Vakaenda nema bonds noti irai. Tiri kutambura sezwa nemuZimbabwe. Matarura ari kuita Dr. Mavhazauka. Vanoita kunge iwo nevana vavo chete ndivo vanogara muZimbabwe. Vakagarika babera vamataura vanoita vachimwari.
Kwazuvai vashamarari vestudio 7 makadi apo. Ini ndinoti zvangu ndiri kuno kumasvingo zita rako ndirasingadi kureva nekuti zvokwadi vakuravo nevambodzika pachigaro vaiti kwiridza rubhuruga zvino zvinhu zvakwira zvinhu zvaakudhura nevambosuduvo tadzova kuzorodzavo tadzva kutsvamusana nedubu vanhu vatsvamusana dubu ratsvavo saka hazvatiremere
Makadiko pa 37, makadiko. Ainda kutenda zvangu kuna vadzokora, avo vadzokora. Vadzokora, rambai makasinga. Rambai makadzvanya mudhara. Rambai makadzvanya ipapo, ipapo. Haimwe ndingwa tichida kudoita mutauriro wepati chaiwo. Vadzokora, munobata. Kune zvadhaimani uyu vanga kudosekwa nasimavhiri. Vakatoona kuti dhaimani uyu utopenga. Ungati kwai vanhu vakafutiriza ndizvo zvinhu zvakanaka, zvinhu zvakadai sezvi. Zvinhu zvakanaka ngadzokei kunyika tione. Kwete kungotaura kuna naEurope ikoko. Achina chiguta chikangotsva nomuno zvakafanira mba kuti mumwe ndiri kungereni
makadi apo pastudio 7 munofara here mukomata nomuka wande pamwe chete nevamwe vamunoshanda navo vana Blessing Zulu chokakandimire vese tinovakwazisai zita rababa ndichiti makasimba here nokutendai nebasa ramunotiitira izvi kuti tepfenyurira nhau ndinokomana anobva kumuchipinge pamanderapo ndinonzoloitata ndanotimanesa takumbirawo kuti hurumende itigadzirirowo zvebridge repabudzi apo bridge repabudzi kuti pfuurei pachipinge west farm apo bridge rekwabudzi iro kumbira kuti vambotigadzirirwa bridge iroro chakanyanya kuita chibridge chidiki zverod rebis stere matsaona aperi ipapo anoramba achiitika stere ndavambogadzirawo ipapo hurumende iri kutonga ndiyandiri kuisira ichiti chenu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Zimbabwe nhasi iri kubatana nedzimwe nyika dzemuAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day iro rakanangana nokucherechedza pamwe nekupemberera budiriro yaitika muAfrica kuburikidza nesangano reAfrican Union kubva zvaraumbwa musi wa25 Chiabvu 1963 richinzi Organization of African Union. Asi vamwe vanoti kunyanga hazvo Africa yasununguka kubva kuvapambepfumi ichiri pasi peutapwa munyaya dzezveupfumi. Zuva iri riri kuuyawo panguva iyo zvizvarwa zvemuAfrica zvisina kubatana sezviri kuonekwa nekurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika nezvizvarwa zvemusouth Africa uye kushungurudzwa kwevamwe kunyika dzakaita seLibya. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai zembe vanoti kunyanga hazvo pachine zvimwe zvinoda kugadziriswa pachine tariro yekuti zvakaumbirwa zuva iri zvichazadziswa.
Kuti tifunge nezvenharaunda yedu yeAfrica zvinotaura upenyu hwedu magariro edu zvinoiswa zvedu nezvishuviro zvedu nebudiriro norusununguko nokufara norugare muAfrica saka izuva rokutiyeuchidza kuti tirangarire izvozvo zvavanhu vorudzi rutema rwomuAfrica.
Asi muri kuona here zvakaumbirwa zuva iri muna 1963 zvichiri kuzadziswa pari nhasi?
Zuva iri richitomwa rari zuva rokutsvaga rusununguko kubva kuutongi hwounhapwa kana kuti hweutsvanyiriri Africa yose isununguke. Zvino pane basa rakaitiwa nezvimwe zvakaitiwa takanangana nekusununguka kweAfrica asi basa iroro harisati rapera. Ndima yakarohwa kubva kwayakarohwa asi iko zvino takatarisa mberi uko tinongoona futi kuti pane basa guru rakatodarika rovakaenda. basa rinofanira kuita kuti Africa izosununguka iwe norugare.
Asi zvizvi zvamungati zvinofanira kuitwa kuti rugare rwamuri kutaura iroro rwuitike.
Chokutanga ndechekutorudzwa kuAfrica runofanira kuva wakasununguka kufunga. Muchaona kuti kana nyika dzose dzakasununguka utongi kana kuti hurumende dzirimo dziri kurambidza vanhu veAfrica kufunga. Zvisinei kuti vanhu vari muhofisi ndeverudzi rweAfrica. Asi mufungwa hatisati tasununguka kuti vanhu vafunge njere yavo vasina kunonera vasingati. Ndosaka tichiti Africa Day inofanira kuti itiuchidze tinanganidze kuti tisununguke mufungwa. Mufungwa tichakasungwa hakira dzakondo nebarbed wire.
Asi tiri kuona Dr. Zembe pana Africa vega vari kutadza kubatana tichitarisa zviri kuitwa muSouth Africa kune zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvimwe chete nekunana Libya nekunana Mauritania uko. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Tinototarisa nokuda kwokuti izvo matongerwo akaitwa Africa ichipambwa nevabvakure vachiita zvikamu zvekuunza nyika iyi kubva kunana Berlin Conference kuya kunana Germany. Nazvino muitiro iwoyo ndiwo wakapinda munjere dzavanhu nokufunga kwavanhu kweAfrica kwokuti nharaunda inei Zimbabwe iyo itoku Joni iyo iMalawi iyo yaemba Zambia zvichitero zvichitero. Saka pfungwa dzichipo iko zvino ndodzokuti nyika imwe neimwe yakamira yoga. Saka vanhu vazhinji vachifunga kuti tinofanirwa kudzokerana kuti Africa ndeimwe. Saka zvipenga izvi nemaitiro aiitwa noutungamiri hwacho nepfuma dzenyika nekugara kwokunzi inyika yamira yega nyika yamira yega yega ndokwachakatipatsanura. Asi ndinoona njere yeAfrica ichiinda kuzvido zveAfrica zvinova nezvo zvakaisirwa Africa Day zvekusunungura pfungwa dzezvizvarwa zveAfrica ndokwatiri kuenda.
Havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party vauraya Izembe vari parunhare muHarare neStudio 7.
What's your property? Tamuka.
Zviri munhau dzanhasi. Vanhu vechikoro pamwe nevakuru vatatu vanourayiwa pachikoro chevana cheRob Elementary School chiri muUvalde mudunhu reTexas muno muAmerica. Rimwe sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union rinonyora gwaro renyunyuto kuHealth Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe. Dhora remunyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe weForeign Exchange Auction. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.